Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 16 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirwere ichi chinongoratidza kuti chirwere chisiri kumira uye chiri kutotekeshera munzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwodarika zviuru zvishanu. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzichiyambira kuti uwandu uhwu hunogona kunge hwakatodarika apa zvakanyanya. ZANU-PF inoti iri kutambira danho reSADC rekusazeya mamiriro akaita zvinhu munyika. Asi vanopikisa vanoti vana veZimbabwe vari kufamba nzira ine mafeso. ZCTU inoti kukwira kwemitengo yezvinhu kuchapa kuti vashandi varatidzire kana mihoro isina kuwedzerwa nechimbi-chimbi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe hwadarika zviuru zvishanu nezana rine makumi manomwe nematanhatu kana kuti 5176. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu vanodarika zana nevana kana kuti 104 nechirwere ichi nezuro. Vanhu vaviri vakafa kuBulawayo neCOVID-19 zvichireva kuti munyika yose vanhu zana nemakumi matatu vafa nechirwere ichi. Vanhu vapora vanosvika zviuru zviviri nemakumi mana nemasere kana kuti 2047. Kupararira zvakanyanya kuri kuita chirwere ichi kuri kuuya apo vashandi vemuzvipatara vanosanganisira vakoti navana chiremba vave kupinda mumwedzi miviri vachiramwa mabasa vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa uye kushaya zvikwanisiro zvekushandisa muzvipatara. Mukuru weHealth Services Board, iro rinoona nezvemashandiro evashandi vemuzvipatara, Dr. Paulina Skosana, vaudza Studio 7 kuti iko zvino havasi pabasa nekudaro havakwanisi kutaura nezvenyaya yekuramwa mabasa kwevashandi vehurumende. Hatina kukwanisa kubata mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Mukuzeya nezvemamiriro aita zvinhu munyaya dzezveutano uye kurwisa chirwere cheCOVID-19, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida.
Chirwere ichi chinongoratidza kuti chirwere chisiri kumira uye chiri kutotekeshera munzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika. Zvazvinongoreva ndezvekuti chenjedzo yekuzvidzivirira pachirwere chinofanira kuramba ichipiwa sezviri kungoitika mumapepanhau nepamatiivhi, maredhiyo, vanhu vachiudziwa zvinofanira zvinoenderana nokuzvidzivirira pachirwere ichi.
Munga pamwenzaniso irapa
sekupfeka mamaski zvakanaka uye kusanitize maoko nemasanitize ane at least 70% alcohol content uye kugeza maoko nemvura ine sipo uye kuti patingafamba pose pangava panzvimbo dzingada kuwanda vanhu sepamisika kana patimirira mabhazi kana makombi tofana kuti tizvingwarire nyaya yesocial distancing kureva kuti tinofana kuti timire takaparadzana nechinhano chingasvika mita kana kuraudzira kuti kana zvandinofema kana zvandinoburitsa pakufema zvisanonangana noumwe kuti azvifemewo zvinge zvinotorwa nemhepo kana zvine utachiona.
Asi Dr. Maida, titarisa uwandu hwevanhu vari kuvhenekwa munyika, mungati here vanhu vabatwa nechirwere ichi vanogona kunge vakadarika uwandu huri kutaurwawo?
Zvinokwanisika kudaro kuti vanhu vabatwa nechirwere vanokwanisa kunge vachidarika vanhu vari kuzonyorwa kana vari kuripotwa nokuda kwokuti vamwe vanoshayika munzvimbo dzavanogara vasina kunge vatestiwa asi vaine matingata toti ma symptoms angaenderana ne utachiona hweCovid. Vamwevo vanokwanisa kunoshaika orega kutestiwa kana kuti pavanondochengetwa vanenge vasina kunge vanyatsotsvakurudzwa kuti vanacho chirwere here. Vamwe vazhinji voukama vanokumbira hama dzavo kuti nyangwe mari dzavo dzasatauya vanokumbira kuti achikumbirawo kunochengeta.
Ko chii chinopa kuti vamwe vafunge kutora danho iroro?
Nokuda kwati kwatoziva kuti nyaya dzendufu dzokuchengeta dzenhamo idzi dzinoremera vanhu vakawanda zvikuru kana kudhurira vazhinji nokuda kwemamiriro ezvinhu munyika. Saka zvinokwanisika chose kuti manhamba evanhu vabatwa noutachiona nevangava vari kufanacho havasi vose kuda vangava vari kuzosvika pakuti varipotwe nenzira inenge yakatarwa nehurumende.
Nyanzvi munyadzi zveutano uye vaimbotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa nekuda kweCovid-19 vadarika zviuru makumi maviri nemashanu ane mazana matatu nemasere kana kuti 25,337. Vanhu vapora vadarika zviuru mazana masere nemakumi maviri nematatu kana kuti 823,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi maviri nerimwe ane zviuru mazana mana kana kuti 21.4 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 169,000. Vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nerimwe kana kuti 771,000. Vapora pasi rose vadarika mamiriyoni gumi nematatu ane zviuru mazana mana kana kuti 13.4 million. Vatungamiri venyika dzemusadhaka vari kutarisirwa mangwana kuita musangano wavo wepagore wechimakumi mana kana kuti 40th SADC Heads of State Summit vachishandisa michina yechizvino-zvino sezvo vasingakwanise kusangana nekuda kwekupararira kwechirwere cheCovid-19 charura pasi rose. Asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe vari kugunununa kuti nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muZimbabwe haisi mudariro kuSADC. United Nations, African Union, ANC, hurumende yeAmerica, European Union, uye mabishop ekereke yeRoman Catholic emunyika, anoti ari kushishikana zvikuru nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Vakuru vakuru veRoman Catholic munyika vakanyora tsamba vachiratidza kunyunyuta kwavo nemamiriro aita zvinhu vachitiwo munyika muri kuitwa uori unotyisa. Asi hurumende kuburikidza nemakurukota ayo anoti rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa uye rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusise mwoyo vari kuramba kuti munyika maberekera ingwe. Amai Mutsvangwa vari kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera kurwisana kwemarudzi mushure mekushora zvakanyanya Archbishop weHarare vaRobert Ndlovu vachivafananidza naArchbishop Athanas Seromba vekuRwanda vakabatwa nemhosva yekurwisanisa marudzi. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare neZuro amai Mutsvangwa vakaratidza kusafara nemabasa aArchbishop Ndlovu. Asi vakawanda vari kuchema chemawo zvikuru nekusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume uye mutori wenhau Hope Chingono. Vaviri ava vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga musi wa31 Chikunguru. Asi vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Vamwe vanopikisa vakawanda vari kuvhimwa semhuka nevasori nemauto emilitary intelligence. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati muZimbabwe hamuna dambudziko.
Chinoshamisa pane vari kuti munyika mune dambudziko racho, havasi vose, hapana kana muZimbabwe noumwe chete. varikutaura zvavarikutaura zvemanyepo vari kunyika dzavo uko kuvachiongorora zvavanenge vachiona pasocial media.
Asi katiri kuona mavhidhiyo akawanda evanhu vari kushungurudzwa vamugwadi.
Zvamavhidhiyo mamwe anotorwa kune zvinhu zvakaitika kare, mamwe anotorwa kune zviri kuitika kunyika dzakaita sana Mozambique nana Somalia nezvimwe zviri kuitika kana kusouth Africa zvatinoona uko, kunzi zvaitika kuno kuZimbabwe. Hatifungi kuti zvinhu zvinganzi Zimbabwe inofanira kuiswa paagenda yeSADC izvozvo, ende vatungamiriri vemuSADC havasi vanhu vangaita zvinhu zvokushanda nokuudzwa zvinhu pasocial media. Ndokusaka vazviona zvakakodzera kuti noko nyika yeZimbabwe kune runyararo, kune vanhu varekazvigarira mudzimba dzavo vachiita basa ravo, chavari kurwisana nacho chete dambudziko recovid-19 sezviri kungoita nyika dzose. Saka zvokuti kwai Zimbabwe inofanira kuzodhiskaswa paSADC. Mashoko evanhu vapererwa nezvematongerwo enyika.
Ko sei muchidaro?
Tinoziva zvanga zvichiitwa nana MDC nemasangano akazvimirira oga anopiwa mari nana US Embassy kuti vaite saizvozvo, vachishanda nemamidhiya akazvimirira oga vane mapepanhau nevematerevhizheni vari kunze uko to present Zimbabwe as a crisis. Hazvishandi because nyika ino vanozviya muno vanongozviona kaa munyika mune runyararo.
Mukuru wezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato rinopikisa reMDC Alliance muzvare Gladys Hlatshwayo.
Aiwa rina manya anga ariputirwe mushure mekunge vamunangagwa vatora upresident zvine chisimba muna November 2017 mumilitary coup. Vakatifamba pasirosi vachitaura ivo kuti utongi hwavo huchange hwakasiyana neutongi hwavamugabe, vachitaura ivo kuti the new dispensation, vachitaura ivo kuti the second republic. Asi toona kuti aiwa utongi hwavo hauna kusiyana neutongi hwavamugabe, uye utongi hwavo hwatowedzera kunyanyombonyikidza kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Ko sei muchidaro mungapa muenzaniso?
Musi wa 1 August zvizvarwa zveZimbabwe zvinokwana kuita izvo 6 zvakaurayiwa mastreets eZimbabwe neZimbabwean military. Vamuhlande vakashedzwa nekomisheni yavo vakaona chokwadi kuti zvizvarwa 6 zvakange zvaurayiwa nemasoja. Kubva zvatabva muna November 2017 zvizvarwa zveZimbabwe zvinokwana kuita 22 zvakachajwa nesubversion. Zvinotiratidza kuti nyaya dzekumbunyikidza kwekodzero dzevana veZimbabwe dzava kunyanya kuenderera mberi. Takarekodha isu kubva vamunangagwa zvavapinda kuita president kusvika just before July 31st a protest, takarekodha 50 ma-abductions.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato rinopikisa reMDC Alliance muzvare Gladys Hlatshwayo vari parunare muHarare. Pamusangano wemuvhuro weSADC uyu, mutungamiri wenyika yeMozambique vaFilipe Nyusi ndivo vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro weSADC kubva kuna vaJohn Pombe Magufuli vekuTanzania. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Eric Masisi vari kutora chigaro chasachigaro weSADC Troika kubva kuna vamunangagwa. Rimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kushishikana zvikuru nekukwira zvakanyanyisa kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation, zvekuti hazvishamise kana vashandi vakatanga kuramwa mabasa nekuratidzira. Nezuro sangano reZimstats rakazivisa kuti mutengo wezvinhu kana kuti inflation wakwira kusvika pamazana masere nemakumi matatu nemanomwe kubva muzana kana kuti 837%. Muna chikumi mutengo wezvinhu waive pazvikamu mazana manomwe nemakumi matatu nemanomwe kubva muzana kana kuti 735.53%. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu uye nyaya dzemihoro, tabata gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima tikatanga nekuvabvunza kuti nhaurirano dzekuwedzera vashandi mari dziri kufambawo sei.
Hurukuro dziri paviri. Hurukuro yeTNF ihurukuro inosanganisira vashandi nehurumende nevemabhizinisi. Idzi ihurukuro dzinoitwa dzakanangana neekonomi yese yeZimbabwe. Nyaya dzekubhadha kwakwevashandi inyaya dzinotaugwa muTNF rao. Ndopanozobva marecommendations akaita sekuti minimum wage yedu inofanira kuve yakadii. Asi hapasipo panotaurwa kunzi industry neindustry vanofanira kubhadhara mari yakadii.
Izvozvo zvinoitwa nani?
Izvo zvinoitiwa neanonzi manational employment councils. Ndo vanozonogara pasi voita manegotiations.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Tabatawo munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Inflation iri kuramba ichikwira. Tuma numbers anobva kuZimbabwe National Statistics Agency. Haisi echokwadi. Semazviro edu maafrika zitingati anenge ano control kana kumanejo kuti asavhundiswe vanhu. Nyanzvi dzimwe dzekutotaura kuti inflation iyo zvino ya over 1000. Ta number 2 kunyika yeku Venezuela. Saka inflation yemuZimbabwe yakwira zvakanyanyisa. Izvozvo zvinoisa vashandi panguva yakaoma nenyaya yekuti mihoro chaiyo haisi kukwira. Iyo zvino vashandi vari kutambudzika kuti vawane mari zvechikafu, vakwanise kubhadhara mainsurances, angava mafuneral policies.
Munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Sezvo tisina kusimbira divi rimwe chete setsvimbo, tabatawo mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu.
Panguva yatiri kurarama muno munyika inguva yakati omei. Hongu vashandirwi vakagadzirira kutaurirana nevashandi kuburikidza ne atinoti maemployment council. Ndokunoitwa negotiate ma wages, ma minimum wages. Nekuti vanhu vangapiwe mari yakadii nekukwira kuri kuita inflation. Asi my employer pari zvino izvi akati omerwei.
Chichi kupa kuti vashandiri vaomerwe wapa?
Havasi kushanda semashandiro anofanirwa kuita. My employers vari kushanda vazhinji vacho at less than 30% capacity yavo. Vashandi vamwe havasi kuya kumabasa nekuti basa racho hakuna. Nguva dzekushanda dzekuvhura makambani dzakalimitwa kubva ku8 kusvika ku3 PM. Saka makambani haasi kushanda semashandiro anofanirwa kuita. Kunyange dai zvazvo vashandirwe vachida kuti vape vanhu vavo vanovashandira mari yakati nakei, malimitations ndeyekuti mari yavari kugenerata kubva mumabhizinesi avo ishoma-shoma chaizvo.
Mutungamiri wesangano reMCOS Dr. Israel Murefu vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nezuro mapurisa emuguta reportland kuOregon muAmerica akakanda hutsi hunokatyidza kune vanhu vairatidzira murunyararo. Vamwe vanoti mapurisa akakanda zvinokatyidza mushure mekunge vamwe vairatidzira vaedza kupinda mahofisi emapurisa ePenumbra Kelly Building. Vanhu vemuPortland ava vave nemazuva makumi masere vachiratidzira kutsutsumwa kwavo nekuurayiwa kwemumwe mutema vaGeorge Floyd kuMinnesota mumaoko emapurisa echichena. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ine ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichibata nyaya yezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kuri kuitika munyika. Vhiki rapfuura takaona sangano reAmnesty International richiburitsa mashoko anoti kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa munyika, kunyanya vatapi venhau uyezve varwiri vekodzero dzevanhu. Mashoko aya akatsinirwa nesangano reUnited Nations uyezve varwiri vekodzero dzevanhu munyika. Kuti tinzwe zvizere pamusoro pezvenyaya iyi, tabata mutauriri wesangano reYoung Journalists Association vaLeopold Munende. Vamnende ndino mukamuchira muchirongwa. Tipewo maondo renyu pamusoro pezvenyaya yatinayo nhasi muchirongwa.
Zimbabwe yatikanzi tichakupai navamunangagwa muna 2017 haisiri iyo yatiri kurarama mairi. Yatiri kurarama mairi iZimbabwe yaPresident Robert Mugabe. Yange kazara kushka, chese chavaita kuti ndikataura chakadai ndichaitwei ndozvavamo. Kusungwa kwaita vatapi venhau vakaita sana Sam Takawira, Frank Chikore, Munashe Chokodza neni. Apa sisina chakachinja, zvinhu zvatova wesi, takutotya, especially isus vatapi venhau.
Hurumende yavamunangagwa inoti hachisi chokwadi chekuti kune kumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu munyika. Vakabata nyaya yavaHope Chingono navaJacob Ngarivhume vakati vaviri ava vari muusungwa pari zvino nepamusana pekuti vakashandisa dandemutande kukurudzira vanhu kuti vabude neuwandu hwavo vachindoratidzira. Panguva iyo nyika iri pasi pechirongwa chelockdown. Vakati zvekare kune vanhu vari kushanda nemazvo vari kuedza kupidigura hurumende yavamunangagwa. Semutapi wenhau, mashoko aya munomatambira sei?
Isu tisu tinogara muZimbabwe, tisu tinorohwa nemasoja, tisu tinorohwa nemapurisa. Musi wa31 ndakatenderera Harare, nyaya dzandainzwa dzaiitika, masoja achipindira vanhu mudzimba, masoja achingomisa vanhu vachirova. Inyaya dzandakanyora ndataura nevanhu vacho, ndaona vamwe mavanga acho zviri kuitika izvi zvekuti vana Hope Chingono nevamwe vanhu vari kuti vakarohwa vari kunyepa vakabhadhara ndidzo nhema zvekuti Hope Chingono arida kuti vanhu vapinde mumastreet vachiputsa-putsa zvunhu. Izvozvo ndinozviramba zvakare. Constitution yeZimbabwe inobvumira vanhu kuti varatidzire. Chechipiri, Constitution yeZimbabwe inobvumira vanhu kuti vataure zvavanoda. Chero hazvo zvine malimitations apo neapo, asi inozvibvumira. Ndizvo zvaingoita Hope Chingono. Hope Chingono yakangoti no, Zimbabwean lives matter. Chiri chinhu chakakosha ka upenyu hwedu tese humaZimbabwean hwakaita sei hwakakosha.
Kune vechidiki vari kuona zvese izvi zviri kuitika, vaimbove nechivimbo chekuda kuva mutapi wenhau, asi vave nemaundo akasiyana. Vamwe vari kutsvaga mabasa kune dzimwe nyika, vamwe vari kutsvaga mabasa akasiyana, vachadi kuva mutapi wenhau. Mune mashoko ekuvapa here vechidiki?
Vakawanda vakutya kushanda basa iri, asi chandinovaudza ndechekuti vasatya. Hurumende yedu yakagara kubva kudhara ichizviita. Unofanira kushinga woziva kuti journalism haisi yako. Journalism ndeyevanhu. Uri kuudza vanhu zviri kuitika munyika. Ukada kuti inini ndezvangu ndezvangu, wakutokanganisa uzivi basa rejournalism. Journalism ibasa rekuti uri kuudza vanhu zviri kuitika pano pasi, uri kudzidzisa vanhu uchivayambira nezvinenge zvichiitika. Iwewe unofanira kuzvimisira kuti aiwa ndavhundutsirwa, sandivhunduki, ndicharamba ndichita sei. Vachasvika pakuneta iwewe uchingonyora chokwadi. Kana ukanyora chokwadi, chero isusuwo tinomira newo sezvatiri kuita kuna Hope Chingono. Isusu tiri vechidiki tichiona nyaya dzinenge dzichinyorwa nana Hope Chingono chero paTwitter ipapo, tichitodzidzawo kuti iri ndiro basa remajournalist, iri ndo basa revatapi venhau.
Aiwa, tinotenda vaLeopold Munende nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki cheYouth Forum. Muri Zimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove, 8 to 9 p.m. muri Zimbabwe, pano pane venyuro yo Studio 7. Anokonika ine mufaro, ndine wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndadzoka zvekare nenyaya yevaRoma 13. Iyo inoti hurumende dzakadzikwa naMwari, naizvozvo vanhu vanofanira kudziteerera. Nhasi tina mufundisi vamunogara muchihwa pachirongwa chino, Reverend Kenneth Mutata. Vatabvunza kuti vatiudze maonero avo pamusoro pevaRoma 13, sezvo paine vamwe vanoti dzimwe hurumende pasi pano hadzikodzeri kuzviti dzakadzikwa naMwari. Reverend Mutata, yeyo nyaya iyo?
Tinotenda vaHwande. Chekutanga ndechekuti mashoko ari muna Romans 13 anofanira kuverengwa pamwe chete namamwe mashoko mazhinji ari kutestamente itsva netestamente yekare, pamunoona dzimwe nguva Mwari vachifarira kugadzwa kwemadzimambo dzimwe nguva mari vachitaura kuti umambo hwevamwe vanhu hwapera.
Sei muchidaro mufundisi, titsanangurirewo apa.
Mari vano recognize government in capital letter G nenyaya yekuti mari vanoda kuti munyika munge mune order uyezve kuti munge mune justice kana kuti kururama. Saka mari vanoda kuti kunge kune hurumende dzinofanira kunge dzita kuti kururama ikoko kuveko, mitemo iveko, uyezve kuti mitemo iyoyo iitwe zvakanaka.
Saka mari anoshanda nehurumende dzose here, sezvo vamwe vachiti dzimwe hurumende dzacho dzinoshungurudza vanhu pasi pano?
Mari havana hanya negovernment in a small letter G kana kuti hurumende imwe neimwe inenge yauya kana isingachifambirani netsika yekururama kana kuti yejustice uyezve nekugadzirisa kuti vanhu vagare zvakanaka.
Sei tichiona vanhu vechitendi vachinyunyutira hurumende dzinonzi dzakadzikwa naMwari?
Ndokusaka tichiona dzimwe nguva munhoroondo yebhaibheri Mwari vaikurudzira kugadziwa kwamambo, asi pamwe tonzwa vachitaura kuna Nebhukadhinezari kumuudza kuti umambo hwako hwapera, kana kuti vachiudza Saul kuti Mwari havachakurecognize chero uchiri pachigaro. Zvaitika izvozvo kana mambo asingachifambi negwara rekururama rejustice, kana kuti negwara rokuti vanhu vagare zvakanaka.
Saka nyangwe hurumende dzinoshungurudza vanhu dzinogona kuvanda nemavhesi emubhaibheri evaRoma 13 here nai mufundisi mutata?
Romans 13 inongoshandisika chete kana hurumende ichifambirana nemurayiro wokuti vanhu vagare norugare uyezve noupenyu hwakanaka. Nokuti kana ukagara uri mufumi uchitonga munyika ina vanhu vakawanda vane nhamo nokutambura, haugoni kutonga nyika iyoyo norugare nenyaya yokuti vanhu vazhinji vanenge vachikuvenga, vanhu vazhinji vanenge vachisvora utongi ihwohwo.
Munotii kuvatongi venyika pasi pano?
Zvakakosha kuti kana ukava mutongi zviri nani kuti iwe uve murombo vanhu vako vachidla vachiguta, nokuti vachakupupurira zvakanaka. Zvino kana iwe nemhuri dzako ukafuma vanhu vose vaunotonga vachitambura, vanhu ivavo vachakuvenga zvikuru. Kwauna vanhu vasingachakuteereri uri mutungamiri wenyika, woziva kuti umambo hwako wasvika pakushayiwa simba.
Saka muchidimbu Reverend Mutata, mashoko ari muna vaRoma 13 anorevei, anotiratidzei?
Mashoko ari muna Romans 13 anotaura kuti vanhu vanofanira kukudza hurumende. Ndo zvinofanira kuitika kana hurumende ichikudza mirayiro yayo uyezve ichichengetedza vanhu vayo, uyezve kana ichiita kuti nyika igare norugare, uyezve kana ichikurudzira kuyanana, uyezve kana ichipa vanhu mikana yakafanira. Kana zvose izvozvo zvikaitika, vanhu havakudzi hurumende nenyaya yekuti vanoihla, vanokudza hurumende nenyaya yekuti vanoida. Izvozvo ndo zvinoita kuti nyika igare norugare. Kana zvikadaro, Romans chapter 13 kubva paverse 1 inotanga kumeka sense kuvaKristu kunyangwe nevanhu vasinganamati. Tinotenda wande.
Tinotenda zvikuru Reverend Kenneth Mutata netsananguro yavatipa. Vanoda kunzwa hurukuro iyi yese, endai pawebsite pedu yevoashona.com mutarisa pakanzi zvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwodarika zviuru zvishanu, nyanzvi dzichiyambira kuti uwandu uhwu hunogona kunge hwakatodarika apa, sezvo vanhu vakawanda vasiri kuvhenekwa utachiona uhwu. ZANU PF inoti iri kutambira danho resadak rekusazeya mamiriro akaita zvinhu munyika, asi vanopikisa vanoti vana veZimbabwe vari kufamba nzira ine mafeso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku